manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 10 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matano ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato rezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndivo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe chemacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pePSL. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kusangana nemuvhuro svondo rinouya kuti rizeye nezvamatanho ekutora kuenda mberi sezvo hurumende isati yarishevedza kunaurirano dzemari sezvakanga zvavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera. Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe kana vachabudirira kuwedzera vashandi vehurumende mihoro sezvavakanga vavimbisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano iri vaDavid Dzatsunga.
Hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
VaDzatsunga, takaona mune rimwe bepanhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachange vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika, uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa$175 kuenda pa$200. Zvakamira sei izvo?
Hongu pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepanhau dzichiita sekuti dzabva kuna mai Alexander vachinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhauyoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatongomirirawo kuti tirisheredzwe. Taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatisheedza kuti tinotaura nezvemari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndozvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezvekuti tinoitwa sei kana hurumende isiri kutisheedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chokuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepanhau idzi, mungaona here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti tii tinenge taapapi kana kuti tinenge taapapi, hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare neStudio 7. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rapeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato riri kutonga rezano PF kumusangano wemazuva matatu anga uri kuHarare International Conference Center. musangano uyu waonawo kusarudzwa kweutungamiri hutsva uye wabudawo nezvisungo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudoma mutungamiri wezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemasana munangagwa semunhu achamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu, tabata mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi.
Sarudzo dzekutsvaka humiri vamiririri vatungamiriri vebandiko reWorld Veterans League izvarakaparurwa musangano dzapera nhasi kuno kuHICC Harare International Conference Center kwakuine musangano wamazuva matatu. Tinoda kukorokotedza utungamiriri wamaWorld Veterans hutsva hwaiswa huchitungamirirwa naDeputy Secretary for Veterans League vaHeadman Moyo vanobva kumbatebelelen North ndoo vasarudzwa neutungamiriri wamaWorld Veterans. Mutungamiriri wenyika achazodoma mupolitibru vachazova Secretary for War Veterans League chinzvimbo chisakafanobatwa navaDouglas Mahia pari zvino ndoo anga vachifambisa basa. Tinoda kukorokotedza mutungamiriri wenyika neutungamiriri hwake hwese vamunangagwa nebasa guru rabatwa nemaWorld Veterans.
Zvisungo zvipi zvavabuda nazvo pamusangano uyu?
Vapa chisungo ivo chinova chisungo chakabva kuYouth League pamusangano wavo chikauya kuWomen's League pamusangano wavo nhasi chauya kubandiko remaWorld Veterans pamusangano wavo chokuti mutungamiriri webato zvekare variwo munyori mukuru vamunangagwa ndoo vachava kandidheti yemusangano wezanu PF kusarudzo dzatichaita muna 2023.
Pane vamwe vamugwadi vari kuti vakarwa hondo havafaniri kunge vari pasi pebato rezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vana vese veZimbabwe. Munoti
vanotaura mashoko iwayo vanhu vasina kudzingiswa. Musangano wezanu PF unovakwa panhovo dzamaWorld Veterans vari werusununguko. Saka naizvozvo zvinorevei kana munhu achiti vanhu vakafuma zanu PF varidzi vaya havafaniri kunge vachitora mativi wokuti anotungamirira nyika ndiani?
Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth vePiri vekuBritain avo vakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo pamabiko aitirwa kumuzinda weSt James Palace uri muLondon. Mambo Charles vakabva vangove mambo weBritain pakashaya amai vavo nemusi wechina uye vachange vave kuzivikanwa samambo Charles vetatu. Mambo Charles vetatu ava vane makore makumi manomwe nematatu ekuberekwa uye vari munhu akurisisa kugadzwa pachigaro vati vachashanda nechokwadi rukudzo uye rudo sezvaiitwa naamai vavo mumakore anodarika makumi manomwe avakaita mutungamiri kusvika vazoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu. Rufu rwamambokadzi Elizabeth vepiri ruchaitwa musi wa19 mwedzi uno kuWestminster Abbey muLondon uye vamwe veumambo nevanoremekedzwa kubva pasi rose vari kutarisirwa kunge variko. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati vachaenda kuEngland kurufu urwu. Vanotarisirwa kuzoradzikwa kumuzinda weWindsor Castle kunze kweLondon parutivi nemurume wavo Prince Philip. Mutungamiri wenyika vaemasana munangagwa nezuro vakachema-chema vachiti vemakambani akazvimirira vari kuregerera hurumende munyaya dzebudiriro yezvivakwa sezvo vari kuzengurira kuita mushandira pamwe mukugadzirisa pamwe nekuwedzera zvivakwa munyika zvakafanana nemigwagwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvakabuda mumashoko ava vakaturirwa negurukota redunhu rematebeleland North Richard Moyo nezuro pakupetwa kwemusangano wezvivakwa weInfrastructure Summit uyo wakaitirwa kuVictoria Falls. Vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika aya vaMoyo vakati hurumende icharamba ichidzikisa gejo mukutsvaka nzira dzekumutsidzira kudyidzana kwayo nevepasi rose pamwe nemasangano ezvemari kuitira kuti vavhure mikana yekukwanisa kuwaniswa zvikwereti zvenguva ndefu yeumwe urongwa hwekuti ipiwe mari yekuvandudza zvivakwa.
Kuvandudzwa kuri kuitwa mugwagwa mukuru weHarare Masvingo kunopa uchapupu hwakanaka hwekuzvipira kwedu kubatanidza vagari uye kushandisa makambani emuno kusimudzira zvivakwa zvemhando yepamusoro.
Vakati zvinofadza kuona nyika dzakaita se People's Republic of China neJapan dziri kuramba achitsigira Zimbabwe panyaya yekubatsira nyika nezvikwereti uye umwe urongo hwekuvandudza zvivakwa munyika.
Ndodana dzimwe nyika kuti dzitevedzere zviri kuitwa nenyika dzePeople's Republic of China neJapan.
Hurumende yeChina yakavaka paramende itsva inenhurikidzana nhatu nemari ingasvika mamiriyoni zana rimwe chete nezviuru zvina zvemadhora sechipo kuZimbabwe, iyo inonzi inoda mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti 3.3 billion US dollars pagore kusvika muna 2030 kuitira kuti idzoreredze zvivakwa zvayo mumamiriro akarurama. Paramende itsva iyi, iyo ine zvigaro mazana matanhatu nemakumi mashanu, iri kutsiwa muzinda uri kushandiswa iye zvino uyo nezvigaro zana zvakavakwa kare kare, uye yave diki kuti ikwane nhengo dzese dzeparamende dziri mazana matatu nemakumi mashanu. Studio 7 na ukwanisa kunzwa divi remasangano anomirira makambani akazvimirira anoita zvokuvaka kuti tinzwe kuti sei vasiri kubatana nehurumende mumabasa ekusimudzira nyika, sezvo mutungamiri werimwe remasangano aya reconstruction Industry Federation of Zimbabwe kana kuti SIFOS vaMartin Chingaira vakumbira mibvunzo yakanyorwa asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Handingade kutaura ndiri munondinyorera ndopindura zvakanaka.
Asi nyanzvi munyatso zvemabhizinesi uye vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti chido chekushanda nehurumende mudivi remakambani akazvimirira chiripo kungoti chete vakaomerwa nezvinhu.
Chivimbo chakanyanyika nehurumende kungoti zvinhu zvava zvakati omei vari mushishi kuedza kuti vanga vachiita kuti mabhizimusi avo amisikidzikewo mune zvakanaka.
Vanoti makambani akazvimirira akafanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende mukuvaka nyika nekuti budiriro renyika inonakira vanhu vese kwete hurumende chete.
Ndo hurukurudziro yatinenge tinayo kumakambani kuti ngatibatsiranei nehurumende pazvinhambo chairi kuita chekuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana, nekuti haisi kuzvivakira iyo, iri kuvakira isu tose vagari nevemabhizimusi.
Dzimwe nyanzvi mukuvaka dzinoti urongwa hwekushandidzana pakati pehurumende nemakambani akazvimirira kana kuti public private partnerships unoda kujekeswa pagwara makambani akazvimirira asati adira mazakwatira emari muzvirongwa zveveruzhinji. Urongwa weTPP wakatanga muna 1994 apo hurumende akabatana nevatambi vakazvimirira mukuvakwa kweLimpopo Toll Bridge pasi pechirongwa chemakore makumi maviri cheBuild, Operate and Transfer kana kuti BOT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda panyaya yemutemo mutsva panyaya yewanano mutemo mutsva weMarriages Act. Nasi taita rombo rakanaka tinegweta guru uyezve vachishanda nemamwe masangano vachange vachizeya nesu maonero avo pamusoro pemutemo mutsva uyu.
Makadini zvenyu, ndinoitwa Dr. Nyaradzai Mbonzvanda, ndiri executive director weRosaria Memorial Trust inowanikwa iri headquartered kwaMurewa muno muZimbabwe. Zvakare ndiri African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage.
Munoona sei mutemo mutsva uyu?
Ndiri kufara zvikuru tichitenda kuti tave nemutemo wewanano Marriage Act 5.15. Mutemo wangu watotironokera uyu. Tiri kutenda kuti mutemo wabatanidza wanano dzese dzatinadzo munyika yeZimbabwe, asi chikurusa takatarisa pamabasa atinoita nevana kuti mutemo wave very clear kuti munyika yeZimbabwe hamutendedzwi kuroora kurodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika 18 years uye kuti imhosva.
Chii chichazenge chichiitika kune avo vanenge varoora vana vasati vabva zera mushure mekuwanikwa mutemo uyu uchidzikwa?
Mhosva inoparwa nearoora, mhosva inoparwa nearodza agamuchira pfuma neabetseredza kuti mwana apinde muwanano. Izvi zvichabatsira zvikuru kudzivirira dambudziko ratinaro rechild marriage sekuti mutemo wave clear kuti imhosva. Zvakasiyana nekunge dai mutemo wangurambidza asi usina kuita mhosva yekuti munhu anotinogara mujeri kana kwemakore angasvika pafaifi.
Asi kavamwe vari kunyunyuta pamusoro pemutemo mudzva uyu, sei vari kunyanyonyunyuta?
Hongu tikunyunyuta kuti mutemo waiswa hausi kupa chirango chakadzika dzika, asi zviri nani kutoti zvagara zvichinzi imhosva. Saka tiri kutenda ipapo. Chimwe chinokosha ndechekuti kana mutemo wavepo, mutemo unofanira kushanda. Tinoziva kuti tikagara tine victim friendly mapurisa, tine victim friendly court. Saka izvi zvichabatsirawo kuti ivava vekumatare vakasike kudzidziswa mutemo mutsva ukasike kushanda, madzimai nevana vazive mutemo uyu ukasike kushanda. Toshanda nemadzishe kunzvimbo nematunhu akasiyana-siyana munyika yeZimbabwe. Ndichifara kuona madzishe akaita serekwamurehwa vana Chief Mangwende kumadziwa kushamba district kwatiri. Tinoona vana Chief Bushu, vana Nyamaropa, vana Madzivana naMutumba vachiisawo chisungo chavo pamwe chete chekuti vafambise mutemo wenyika iwoyo wokupedza kuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera. Izvi zvakanakira kuti ivo madzishe pachezvavo vakutoti haisi culture yedu kuti mwana arodzwa asati asvika zera. Ngatibvisei zvimwe zvibinga mupini zvakagara zviripo zvaiita kukoshesa kuti dzimwe nguva mwana agozopinda muwanano.
Sezvipi zvacho?
Zvakafanana nana chimotsa mapiwa, chiramu chemabimbiri, zvese kuri pangozi nezvimwe zvakadaro zvaizoisa vana mungunjodzi nemungozi yewanano. Saka tiri kufara kuti at least pamutemo pajeka. Chanyanya kukosha ndechekuti mutemo uchishanda munharaunda dzatinorarama tiri.
Panyaya yekunyoresa muchato zvakakosha sei? Hurudziro yenyu ndeyei?
Madzimai ngatikurukurei nevatigere navo vanhu vanyorese michato yavo. Nyaya yemichato yaveko iyi tinoiziva kuti iriko iyoyo inonzi civil marriage, iriko registered customary nepartnership iyoyo iri kutaurwa. Saka zvakangokosha kuti pamichato iripo ngatinyorese michato, asi panhasi tiri kunyanya kukurudzira kuti tizive kuti mutemo wedu wave kudzivirira nyaya yekuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Mambo Mutsanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro imwe chete yemutemo mutsva wewanano. Tiina Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin vanove zvakare seneta, tichitaura nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vakwanise kuchatisa vanhu. Izvo zvinonzi zviri mutemo mutsva wewanano uyu, kana kuti New Marriages Act. Ngatinzwei hurukuro yataita naIshe Nembire.
Mambo vatora simba nekuchatidza mutemo watiri kugamuchira nemaoko maviri, uyezve mutemo wanga watinonokei. Tiri papa ndechekuti tiri kuda kusvusukidza nyaya yetsika. Nyaya yetsika ndiyo inoita kuti vanhu vave vanhu muvanhu. Saka mutemo uyu wakanakisa zvikuru unozoita kuti chiberedze nyaya dzechipfambi asi chatisingade izvo ndechekuti mwana asangotorwa sokunge asina kuzvarwa mai kana vakatakura mimba kwemwedzi misere ongodzaenda zvake zviite zvakanaka tinofanira kutarisawo takaperengura matii mairi kuti kana mwana achiroorwa toda kuti paari kuenda anoita magarikwa kwaabvawo osusukidza dzinza kuti rienderere mberi hatidi tsika yekuti vana vasaroorwe ipapo tinenge taakusujira nyaya yechipambi
asi tichitarisa nekuroodzana kuri kuita vanhu mumaruva mamugere naiwo zviri kuuyiswa nemutemo uyu pane musiyano here ipapo
musiyano mungangovapo nokuti zvinezvi kana takatarisa vajonga nyaya yemereji act semumwe wevanhu akaitsidzirawo chaizvo nokuigadzirira dare reparamende sasaseneta indogara mudare reparamende saseneta mutemo watikataura zvakanyanyisa tichitaa apa hazvisumudzire tsika dzedu apa zvinoita kuti zvakadai asi siyano yaakuitika kumaita mwana asikana pakumuodza abhizinesi isisu nhatingoendai pachi pachivanhu ndekushanduka kuita kakura achiwanda ndekushanduka kuri kuitira upenyu vanhu ngavarege kutoka nyaya yewanano sebhizinesi
tinoonawo zvakare kuti mazuva ano michato iri kuramba kusimba changamire vanhu vari kurambana zvikuru ndinoona mumazvivhitivhiti umu matare emadzishe nyaya zhinji dzichingotongwa dzekurambana kwevana iva vadiki vari kuroorana munofunga here kuti nemutemo iwoyu pane zvingazoita kuti michato isimbe
kora zvakanaka majonga aufunde kupenengura kwandaakuita yaakuzosimba yaakuita mbambo midzi chaiyo nokuti kare raingova dambe tambe zvino kana maakuenda pana mambo maakuchatiswa muri pamhiko dzewanano muri pamhiko dzetsika dzamunofanira kugutsurira kuti ndiri pakati pamambo wenyika mangu mune tsika dzakadai dzinofanira kususukidzwa saka michato iyoyo inotofanira kutoti isimbe dzimba hadzifaniri kubvaruka semhepo kwete michato ndaakuona sokuti kana vanhu vaenda kunozvitoresa mhiko pamberi pamambo michato yaakutosimba kusvikira rarini narini
kouyawo chikamu chiri kuchemwawo nevamwe changamire nembire ndechekunzi vanhu vakagarisana kwenguva yakati vakukwanisa kuti kana vakazosiyana vanogovana pfuma nezvishandwa zvinenge zviripo imiwo munotambirawo sei chikamu ichocho saseneta vakatarisa nezvemutemo uyu muparamende uyewo samambo
mudzimai kana baba kunge vakatirebe taita vana gumi kana vashanu kana vaviri zvingaite here nai vajonga kuti tabvaru tato ndongoti chienda segurugwa ratizirai ndinogara pasi seni samambo ndinogara kuzvikurudzira izvozvi ndiri kutobuda kudara manake ndichitoraranisa vanhu magara mese kwemakore akati zvakadai izvipoo mudzimai ipoo mudzimai vanhu vakawirirana aie che sezvinhu zvakaita kuti zvamashava mese zvamashanda mese ipawo asi tichizvitarisa pachikamu chetsika kutaa mudzimai wangu andagara naye mudzimai wangu adai asi tinofanira kumupoo izvi izvozvo zvinodzora mhepo izvozvo zvinotunha kudzite shoma isisi tiri vanhu vane tinomutirwa nezvinhu zvakawanda tine masvikiro tiri mudzimu tine zvatinoita kuti upenyu hwedu hwedere mberi handiwo tsika yakanaka kuti mudzimai angu aiisukunasani mazuva ano kwaane dzero vajonga kandemiri kodzero dzemudzimai wawashanda naye umwangutiputsa here panguva iyoyo kwete aiwa unoitawo chitimbo mudzimai wana kuraramika asi zvandambotaura zvezvi kuti taakuda kuve tinosusukidza nyaya yekuda zviri pamusorosoro tichimhura tsika dzedu izvozvo zvinotikanganisa pakurarama
tinotenda ishe nembire vaclemens nembire vekumount darwin wari zvakare seneta vanga vachikurukura pamusoro pekupiwa masimba kwemadzishe kuti vange vachikwanisa kubatanidza vanhu muwanano kana kuchatisa. Iyi yanga iri hurukuro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastellaga Premier Soccer League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Macheaters azvamburwa 28-0 neHong Kong. Zuva rimwe chete vachangobva kudamburwa 31-7 neCanada makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo ari kuitirwa muCape Town, South Africa. Chikwata ichi chiri kuomerwa kunyange mugungano reBowls section iro rine zvikwata zvakabuda kare mukurwira mukombe asi zvichirwira kupedza zviri nani pazvinzvimbo zvegumi nenomwe kusvika pachinano chemakumi maviri neina. Macheaters ari mugungano rimwe chete neGermany, Hong Kong, Jamaica, Portugal, South Korea, Tonga neUganda pazvikwata zvakundikana zvachose kutora mukombe uyu. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo akatanga nezuro anopera mangwana. Totarisa mutambo wenhabvu. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastellaga Premier Soccer League kusvika pamapoints mapfumbamwe yarova hwahwa 2-1 nhasi Maskati. Chikwata chanomen mapedza ichi chave nemapoints makumi mashanu nemasere. Dynamos iyo iri kutevera ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe. Asi Dynamos ine mutambo mangwana apo iri kushanyira Black Rhinos kuVengere Stadium, asi hazvisi pachena kuti inonokunda. Kurohwa kwanhasi kwaSiyawawa eri pasi pasi nemapoints makumi maviri chete, asi murairidzi wavo Luke Petros achiri nechivimbo kuti vanorarama mu PSL.
We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabhotwa uye tichiwana mapwenze kuti tisimudzirike patiri palogo.
Mumwe murairidzi ane chivimbo nechikwata chake ndiTaurai Mangwiro weHarare City iyo iri pachinano chechitatu kubva pasi pasi patafura imwe cheteyo.
Itatiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisimudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano, asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Ngezi Platinum Stars iri kuenderera mberi nekukunda kubvira vakapa basa reuraridzi kuna Tekshua Chiragwi vadzinga Benjani Mwaruwari. Mimwe mitambo iri kumangwana Highlanders vs Triangle mu Baba Field Stadium, Capes United vs Tenax mu National Sports Stadium, COSAFA Women's Championship Final South Africa iri kutamba ne Zambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati nekutipa nhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matanho ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakatsavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kune veruzhinji nhatu zviri pamutemo kuti ndo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe cheRugby chinorakashwa mumakundano eRugby Sevens World Cup. Tafatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko izika